Motauriri wekasola ga Premier Soccer League zvare kudzai bare. Vanoti mitambo irikuenderera mberi muHarare semarongero avakaita. Muzvare bare vanoti vePSL avatikona dambudziko riripo nekuenderera mberi kwemitambo iyi. Vatiti ivo mitambo mitatu yakarongwa muHarare irikutambwa sezvichangoitwawo mimwe mitambo yakapararira munyika mese. Asi muzvare bare vanoti vePSL havasi kutendera vanotengesa zvakabikwa muzinandare nekuti izvi ndizvo zviri kunzi zviri kukonzera kupararira kwekorera. Izvi zviri kureva kuti chikwata chengedzi Platinum Stars icho chiri pachinhanho chechipiri chitange chiri muHarare muRufaro Stadium mangwana neyadha iyo yakatarisana nedambudziko rekubuda makundano aya. Pari zvino Ngezi Platinum Stars ine mapoinzi makumi mashanu nemanomwe, mapoinzi maviri pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Asi zvinhu hazvina kumirira zvakanaka yadha iyo iri pachinhanho chechina kubva pasi pasi poindi imwe chete pamusoro peNichrat iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvakatarisana nekubuda muPremiership. Muteveri weyadha vaRobson Dawa vanoti vari kuda kukunda mumutambo uyu kuti vabve panzvimbo inotyisa yavari pari zvino.
Points tinofanira kutohwina, tisiwane mapoints tisave relegation. Asi mutambo ndikuona wakaoma, asi tikuvimba tinokunda mutambo iwoyu Ngezi tinoirova chete. Tiripozi totidaidi kuti tiwane mapoints akawanda kuti tibve patiri tiende pane chimwe chinhanho kuti tisave relegation. Hamene wachasara pati tikuenda tisave relegation gore iri.
Chikwata cheFC Platinum hachina mutambo wakaoma seweNgezi Platinum Stars zvekuti chiri kutarisira kutora mapoints ese matatu pamuchapacho neHerentals College mangwana zvakare. Asi Dynamos iyo iri panguva yakaoma yatarisana neshumba yeHarare City muRufaro Stadium. Dhibare yakaita mandange nechapungu nechina mazuva mashanu ichangobva kudamburwa 3-0 neHighlanders. Mumwe muteveri weDynamos vabatai kwaedza vari kutarisira kuti Lloyd Mutasa achagadzirisa chikwata chavo ichi nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the boys, our defense in each and every game is sleeping on duty.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, ZPC Kariba versus Highlanders. Glory City versus Chicken Inn. Sondo, Chapungu versus Nichrat. Blauwe Chiefs versus Triangle. Black Rhinos versus Mutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.